This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 9/2014
makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC
munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave
munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com Tinadzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitirai zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Kakatika kuti vamire svondo rinouya nokuti National Executive yanga ichiapprova mazita evanhu vari kutonga svondo rino saka vanga vachiuya svondo rinouya saka vanga vachiziva kuti ndo zvaakuda kuitika saka vabva vaenda kudare reHigh Court.
Bato remDCT rinoti mangwana riri kuumba komiti ichatonga vakambomiswa basa semuteedzeri wemubati wehomwe vaElton Mangoma.
Tanga tangove nekutyira-tyira kuti ingabhadharwa kana kuti isatadza kubhadharwa asi sezvoivo vatsinidzira kuti inobhadharwa ndosvakaizvishavo zvatakamirira.
Vashandi vehurumende vanoti vanofara nechivimbiso chekuti vachapiwa mari dzavakavimbiswa nehurumende mwedzi uno asi vanoti pachine mutambo kuti zvido zvavo zvidzadziswe.
And I think that if people are found that they've committed criminal acts, they should face the wrath of the law. And I think that's how it should go.
Gurukota rezveutano rinoti vanenge vabatwa nemhosva dzekuba mari muChristmas vanofanira kusungwa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC ichikuudzai zviri kuitika munyika.
Bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti mangwana riri kuumba komiti ichatonga vakambomiswa basa semutevedzeri wemubati wehomwe vaElton Mangoma ava vari kupomerwa mhosva dzinosanganisira yekuzvidza mutungamiri webato vaTsvangirai pamwe nekusafambisa mari dzebato zvakanaka. Mutauriri weMDCT vaDouglas Ngonzora vanoti National Executive Council yebato ravo pamwe neNational Council zvichagara mangwana kuti zvibude nemazita evanhu vachaumba komiti iyi. Izvi zvinouya mushure mekunge magweta ari kumirira vaMangoma vakasvitsa nezuro magwaro avo kudarire pamusoro vachida kuti rimise MDCT danho rariri kuda kutora rekumisa vaMangoma pamberi pekomiti inoranga nhengo dzinenge dzatsautsira. Vari kudomwa mumapepa akwidzwa kudare vanoti mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai, munyore mukuru vaTendai Biti, sachigaro webato vaLove More Moyo pamwe nairo bato reMDCT. VaMonzora vanotiwo vaMangoma vazvidzinga mubato kuburikidza nedanho ravatora rekukwira kumatare edzimhosva. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Wongu mapepa tamaona mapepa aya ndeyekuti havasi kuda kupinda mudisciplinary committee saka isu tiri kumatarisa mapepa iwayo tapiwa mazuva gumi ekuti tipindure mapepa avo vari kutaura zvakawanda zvinosanganisira zvekunana 2005 2002 zvakangowanda zvichidaro tiri kuziva here kuti havasi kuda kumira pamberi pematare edzimhosva ebato redu asi tichavamisa zvedu ipapo saka mapepa aya tamaona saka tiri kumastanda.
Asi zvaitwa navaMangoma izvi zvinorevei muchitarisawo mamiriro akaita bato renyu?
Zvinoreva kuzvidzinga mumusangano nokuti kana paine mataro emusangano iwoyo wotora nyaya woendesa kunze woita sei ndozvazvinoreva izvozvo asi tichadhila nayo zvedu kuHigh Court tichadhila nayo zvakanakisa chacha zvahapana chinombotyisa pamapepa avaisaya ndozvatatiziva kuti vachaita.
Bato renyu ranga richitarisira kuti vange vachimira pamberi pedare iri rini?
takatida kuti vamire svondo rinouya nokuti national executive yanga ichiapprova mazita evanhu vari kutonga svondo rino saka vanga vachiuya svondo rinouya saka vanga vachizviziva kuti ndo zvaakuda kuitika saka vabva vaenda kudare rehigh court
tanzwawo kuti mune misangano iri kuitwa nemakomiti enyu kana neutungamiri hwenyu mungatiudza kuti misangano iyi ndeyei uye zvii zvinenge zvichikurukurwa
Wongu tichaita musangano wenational executive ne-national council mangwana. Tinenge tichikurukura nyaya idzodzi zvakare kuti toita sei nenyaya yadai. Uyezve tichikurukura nezvinhu zvakati kuti zvekuti tingabatsira sei musangano wedu kuti unge wakasimba.
Tambonzwawo kuti standing committee yenyu yanga ichitarisirwa kugara nhasi. Zvabudirira here?
Wongu tagara mu-standing committee medu tikawirirana kuti tichaita national executive ne-national council yedu. Uyezve tikawirirana nemamwe maprograms edu. Emusangano nekuti isu semusangano tiri kuenderera mberi nekuda kubvisa chihurumende chamugabe tiri kuziva kuti vanhu vari kutambura vanhu vari kunonga svosve nemuromo asi Zanu PF iri kuda kuti iyo isu tirambe tichitaura nezvedu isu seMDC
vanga vari mutauriri weMDC Tiva Douglas Mwonzora vari parunhare muHarare asi gweta riri kumirira vamangoma uye vari nhengo yebato reMDCT vajacob mafume vanoti vatora danho rekuenda kumatare iri mushure mekunge vaona kuti MDC yakatyora bumbiro remitemo webato nekumbomisa kwaro vamangoma
magwaro vamangoma ari kutaura iwo kuti zvakaitwa kunzi vainde kudisciplinary committee hazvina kuitwa pamutemo weMDC unova iwo article 12 weconstitution Article 12 yeConstitution MDC inoti iyo panofanirwa kuita vhoti hapana vhoti yakaitwa musi iwoyo kuti vamangoma strategera general vaendiswe kudare racho rinoda kuitwa neMDC saka taendisa nyaya iyi kumatare ebhosta vanova ivo vashanya sezvibudisa pachena kuti murawo weMDC hauna kutevedzerwa panyaya iyi pane vanhu vaindoita zvemusoro wavo
Ndivanani vakwirirwa dare navamangoma.
Taindisa president wepati vaMorgan Tsvangirai, taindisa Ralph Momoyo vanova ivo vakacheya musangano uyu usina kufamba zvakanaka. Taindisa vatenda ibiti semunyori mukuru webato reMDC. Taindisa neMDC iyo pachayo nokuti inhengo yakazvimirira pamutemo.
Iwe veMDC ava mavasvitsa here mapepa awe ekuti vange vachiziva kuti vari kudiwa kumatare?
MDC tavasvitsa mapepa avo. Pane vamwe zvavo vanga vamboramba kutora mapepa paofisi vachiti ngaapuwe munyori mukuru tendai biti. Asi vazobvuma kutora mapepa vamatora. Saka vese veMDC vava nawo mapepa avo.
Danho ratorwa navamangoma iri rinorevei?
Danho ratorwa navamangoma iri. Ndekuti zvinhu zvese zvinoitika mubato zvinofanirwa kuitika pamutemo mumwe nemunhu ane kodzero yekuti kana vanhu vasingadi kurespekta constitution vachiita violence vachiita zvimwe zvakaipa kuti munhu asakwanise kuita basa rake zvinofanirwa kunzi tinde pamberi pemadzitaro edzimhosva kuti nyaya idzi dziongororwe zvakanaka nemunhu anenge asimo munyaya iyi tava panguva veMDC kuti vagadzirise nyaya iyi asi sekunzwa kwamunongoita kuna spokesperson wacho ari kungoramba achiinda mberi nokungotyora mutemo weMDC saka ndokuti tigadzirisane
vanga vari gweta riri kumirira vaElton Mangoma vaJacob Mafume vari parunhare muHarare
Sachigaro wesangano revashandi vehurumende Apex Council anoti arikufara nedano ratorwa nehurumende rekuvimbisa vashandi kuti richavapa mari dzavakawirirana mwedzi uno. Hurumende inoti ichapa vashandi mashoko aya anotevera chivimbiso chakapiwa nehurumende nezuro chekuti vashandi ava vachapiwa mari dzavakawedzerwa mwedzi uno asi dzichidzoswa kutanga munandira wegore rino. Gurukota rezvevashandi vehurumende vaNicholas Goche vakaudza bepanhau reHerald kuti hurumende yaunganidza mari dziri kudiwa kuti vashandi vawedzerwe. Mushandi wepasi anenge otambira mari inosvika $350 mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro Apex Council va Richard Gundani.
nyaya yakanaka yakanga takamirira patakanyorewa nachibvumirano kupera kwajanuary gore rino. Chibvumirano chedu changa chiri chokuti mari yevashandi inofanirwa kubhadharwa. Pekutanga takatarisira kuti inge yakabhadharwa mwedzi waFebruary, asi tikazochenjedzwa kuti aiwa yakuzobhadharwa muna April. Saka sezvo iko zvinova kutaura kuti vakukwanisa kubhadhara mari iyoyo, ndo zvanga zvakamirira vashandi vese vehurumende. Panga pangove nekutyira tyira kuti ingabhadharwa kana kuti ichatadza kubhadharwa, asi sezvo ivo vatsinidzira kuti inobhadharwa, ndo chaizvo chaizvo zvatava takamirira. Saka tangotarisira kuti mazuva anotambira vashandi vakasiyana siyana vehurumende vawane mari dzavo. Iye tarisiro yacho iri yokuti mari dzacho dzinge dzakabhekidhetwa kubva muna January.
Muri kufara here nemari dziri kutaurwa idzi? Ndo dzamakatenderana?
Ndo dzatakatenderana pachibvumirano, nemhaka yekuti chibvumirano chedu takafunga isusu kuti tinofanira kuchidzingirirana nepoverty datum line. Poverty datum line imari inofanira kunge ichibhadhara mushando wepazasi zasisa anoshanda basa ripi zvaro. Muhurumende angava iye atanga basa nhasi anotsvaira. Saka poverty datum line muna January patakaita chibvumirano ichi yanga iri around $500. Saka naizvozvo tiri kuona kuti patakanyora chibvumirano munhu wepazasi zasisa anopedzisira kuwana mari ine chikamu chinoita 3/4 yepoverty datum line, anenge ari kuma 375 ikoko, nova 3/4 yepoverty datum line. Saka tiri kudzingirirana nekuti patinosvikawo pakati pegore apo tikwanise kuti tiite hurukuro zvakare nehurumende kuitira kuti tidzingirane nokuti tibate 100% poverty datum line. Saka hatisati tagutsikana nemhaka yekuti hatisati tasvika papoverty datum line, tinozogutsikana kana tasvika papoverty datum line.
Sachigaro wesangano reApex Council vaRichard Gundani vari parunare muHarare.
Sangano rinomirira vagari vemuchitungwiza reChitungwiza Residence Trust nhasi raita musangano nekomiti yedare reparamende inoona nezvematunhu. Sangano iri raudza komiti iyi kuti harisi kufara nekuputsirwa dzimba dzevagari kuri kuitwa nekanzuru, nyaya dzehuori uyewo kushayikwa kwemvura nezvimwe. Komiti iyi inonzi yavimbisawo kuongorora nezvenyaya idzi. Mukuzeya zvaitika, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mukuru weChitungwiza Residence Trust vaMarvelous Kumalo.
Takwanisa sevamiriri vevagari kuendawo kuparliament kunosangana neutungamiri hunogara muportfolio committee yelocal government kuti ture zvichemo zvedu nedzimwe nhunha dzedu. Takanangana neservice delivery, takananganazve nenyaya yekuputswa kwedzimba nekudzingwa kwevagari mudzimba dzavo kuchitungwiza nekunyatsime. Zvakarewo takanangana nenyaya yekufambiswa zvakanaka kwemari dzeruzhinji yatingati corporate governance kana kuti pachirungu public accountability.
Pamanga muchitura nhunha dzevagari vemuchitungwiza matambirwa sei?
Tatambirwa zvakanaka chose nekomiti iyi inogara nhengo dzeparamende. Zvakare vatipa nguva yakanyatsokwana yekutitsanangure nekutambira nhunha dzedu nezvichemo zvedu zvatiinazvo sevagari vemuchitungwiza.
Pane zvavimbiswa here nekomiti iyi kuti zvichaitwa kuti nhunha dzamatura dziwanikwe dzichigadziriswa?
Hongu komiti yati iyo yanzwa zvese nekuti tatura zvichemo zvedu. Komiti yazowanawo mukana wekubvunza mibvunzo yakasiyana siyana ichida kuti tijekese mune dzimwe nzvimbo dzevengu vachida kunyatsonzwisisa. Komiti yativimbisa kuti ivo vachazosara vogarawo pasi vozoita gwaro ravo rine marecommendations avo vochizotipindurawo isu pane zvatingada kuziva kuti matanho ati aingatora iyo komiti kutibatsira panhunha dzedu idzi.
Manga murimi sangano rinomirira vagari rega here raenda pamberi pekomiti iyi kana kuti maamakati wandei?
Kwete, tetiri Chitungwiza Residence Trust chete nokuti tisu tainge tanyora kuna Clerk of Parliament vaZoma tichikumbira kuti vatisvitsirewo tsamba kuna asachigaro vekomiti iyi vanova Honorable Irene Zindi kuti tinge tichisvika ikoko tigoturawo zvichemo zvedu. Saka tetiri tega kukomiti iyi.
Mukuru weChitungwiza Residence Trust vaMarvelous Kumalo vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare vari muChitungwiza.
Chirongwa chekurapa vana vakaremera muromo kana kuti cleft palate chiri kuitwa navana chiremba vari musangano reOperation of Hope chapinda muzuva retatu nhasi. Kunyangwe hazvo vanhu chiuru vaida kubatsirwa, sangano iri rakangokwanisa kubatsira vana makumi matanhatu chete, uye kuvhiwa kwevana ava kuri kuitwa kuchipatara cheHarare Hospital. Mumwe wakaita rombo rakanaka ndi Ashton Shumba ane makore 15. Mavelas Mhlanganya uye Studio 7 abata mukoma wake Isaiah Shumba.
Pano wangu muna akazarwa 1999 achinguwa ne that problem. Tiba tambo tira kutaka maresuka neta. Kusikira taso kwanza ubatiru ane operation hope. Tamu penye moza wati kana ari yega ane that problem. Pamushe wano wani kajungu mtura so kuti muna ature mara so kuti. Saka sofa maone android anuwa sesu mfaka batira kuhwezi jife ni paka sonwa nerunda racho. Lukura za tukuserera. Nemuno mwacho wafaro so kuti boza anga kati unga sotuwa yona mazine mka chipese patina kufarika. Sayo sunu pafarika kuti kana ninuo nilukuto sunu mkona so unu kuti paupinyo kana moriesi ichira za kuti ya sifarra za tingi satita batu wanazo. Kuro watu upinyo hiwa wazi zinani.
Zhija munga ya mbiro vamwe vaneva na vane dambu ziko irori.
Indu kwa sauta wala njiti dai zasa kako zira kuti adveti itwe kana pa radio kana kuma press so that variko asingazviziyi kuti vana vakazvarwa vakaremara akatemuka muromo kana kuti vane buri rinopinda mukati memuromo nepamalipi havana vanogona kufungidzira kuti hazvigadziriki inini ndinotoyambira vanhu nhano zvino zvinogadzirika zvongoda kuti munhu akwanise ngo achiwana advice yacho kuzokwanisa kunge achibatsirika because tinozonoita kuvanhu vazhinji imari yekugadzirisa zvinhu izvozvo but at least kana pakaitawo vanhu vanogona kubatsira zvakaita veoperation of tinogona kutenda nazvo inotinoyambira kuti vanhu vese ngavave vabatsirwa
imbotipaiwo nhoroondo yemafambiro amakaita apo pamakasvika kuHarare Hospital muchizobatsirwa nesangano irori reOperation of Hope.
Patakasvika isusu takasvika nobva tagadzikwa pamabhenji because it was a program andandanzwa nasister saa sister vacho ndakavafonera ndikabvunza kuti saka tinofanira kusvika nguva yegue ndabva kukare very Saturday ndikasvika Sunday kumakuseni saka vakanobva vanotaura kuti no imimi mofanira kusvika nakota kuti tomba tasvika kuti kagara pamabhenji saka tatagara kulaini rekumberi hapanawo chitiwo tingana chifevha chaitika takasvika kuti kagara kulaini rekumberi saa vaingosvika vachitura nelaini vachipa vanhu manhamba advantage yandakaitawo sevanhu vanga vamukira mupanhu wangu akabva apiwa number 1 semunhu anga agere kufirst line ndinaye ipapo maonero andakaita itwa the field selection yakanga ichitwa ipapo yanga isina kuzivana kana kuita sei
muchibva mukuselectwa zvakazofamba sei
tichibva kuselectwa taipinda ward by ward pama na doctor mode yegega it was at least 6 modes ataipinda hero tukapinda then obuda saa vaiti ukapinda umwe nomwana ngachitadha pati yake umwana ugona kupinda otwa temperature obvunzawo zvaanobvunza kumwana then onyorawo zvaanonyora pakadhi kana apedza mupinda mune ward until mafinisha then patakapedza kupinda mode takazoenda patable yamasisters veparare hospital ndobva titaura kuti endai munopiwa chitsamba yemubhedha kuti aibutobuda gate tienda kuchipatara chavakuru kuda vatanopiwa chitsamba yemubhedha kuti mupanhu azokwanisa kuopera because vakabva vati munhu ari kuoperatwa Monday asi kubuda musi wesunday because selection it was on Sunday.
Operation yakatora nguva yakadii?
Operation yakaitwa about 3 to 4 hours because yakazopera kumava 2-8 vanga vatanga kuma 4. Ini ndakazobuda muchipatara nezuro kumanheru iye angapinda musi wesunday vakaziva kuti tinozodzoka kureview mangwana so mangwana ndichatombomuka ndoenda naye kuti anochekwa kuti hapana chiri kukanganisika here but inini ndisemaonera ndokuitandina ye kunoku ndichisa mishonga nekupa mishonga yandakapiwa so far hapana chiri kukanganisika kana kurwadziwa iye atitaura kurwadziwa.
Avo vanga vari vaIsaiah Shumba vane munin'ina wavo vakabatsirwa nesangano reOperation of Hope vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Zvichakadaro, gurukota rinoona nezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana Dr. David Parirenyatwa vanoti bazi ravo richaparura chirongwa chekupa vana vacheche mushonga werotavirus vaccine kutanga mwedzi unouya. Mushonga uyu unonzi wakatosvika munyika uye unobatsira mukurapwa kwezvirwere zvemanyoka. Vacheche ava vanonzi vachapiwa mushonga uyu kubva pamavhiki matanhatu vopiwazve pamavhiki 10 uye nemavhiki 14. Vana vari pasi pemakore 2 vanonzi vanofa zvakanyanya nezvirwere zvemanyoka. Mushonga werotavirus vaccine uyu wakakurudzirwa nesangano reWorld Health Organization rinoona nezveutano musangano reUnited Nations.
Mutongi wedare ramagistrate mubulawayo amai Sibongile Msipa nasi vapa mutongo wekuti mumwe mufundisi wekuIsrael Rabbi Eliza Beland vabude munyika nechimbi chimbi sezvo vakatyora mutemo wekushanyirwa kwenyika kana kuti immigration law. Mufundisi uyu anonzi akatiza kuIsrael ukwaipomerwa mhosva yekubata madzimai chibharo. uye ane makore makumba nomwe nema nomwe ekuberekwa. Uye akasungwa Mubulawayo nemusi wemuvhuro akaendeswa kudare nechipiri achibva azopuwa mutongo uyu nhasi. Vachuchisi vehurumende vanoti aifanira kunga akabuda munyika musi wa 24 kurume. Direct from Washington, the
voice of America. Makateerera kunepfenyuro yenyu ya Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Munokwanisa kutinzwa padande mutande redu repainternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Kana muri mu South Africa munokwanisa kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 010-591-6465. Tunadzokorora zvakare namba idzi 010-591-6465.
Kune avo vari muAmerica neCanada, munogona kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 712-432-5882. Namba idzi zvakare 712-432-5882.
Vari kuBritain, fonai panhamba dzinoti 0330-010-3344. Namba dzemu Britain zvakare 0330-010-3344.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vari kutsvaga ndege kumalaysia yakatsakatika mwedzi wapera ichibva kumalaysia ichienda kuchina vanoti nhasi wanzwa zvemasaisai avanofunga kuti ari kubva pamuchina unoratidza pangave pakawira ndege kana kuti black box. Hurumende Australia neAmerica ndidzo dziri kutungamira urongwa uhu. Ndege iyi yakatsakatika iine vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevapfumbamwe.
Vanhu vanosvika makumi maviri nemumwe vafa nhasi muPakistan mushure mekunge bhambo raputika pamusika uri kumucheto neguta guru renyika iri reIslamabad. Bambo iri raputika apo mutungamiri wenyika iyi Nawaz Musharif vari kuedza kuita hurukuro nechikwata chakapandukira hurumende yavo chechiTaliban.
Mumhanyi ane mukurumbira kuSouth Africa Oscar Pistorius aenderera mberi achipa humbo munyaya ari kupomerwa yekupfuura nekuuraya musikana wake River Steenkamp. Pistorius anonzi asvima zvemisodzi apo vachuchisi vamuratidza mufananidzo wemusoro waRiver wanga wakakuvara zvakaipisisa. Muchuchisi audza Pistorius kuti atarise uye kuti abude pachena kuti ndiye akauraya musikana uyu mushure mekunge vanetsana. Asi Pistorius anoti akamufura achifunga kuti imbavha yainge yapinda mumba make kuPretoria.
Kota rinorana nezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti chirongwa chekugadzirisa zvinhu kukambani yePremier Service Medical Aid Society kana kuti PSMAS chatanga uye chikwata chavo chenhengo nhanhatu chavakadoma kuita basa iri chakatotanga basa rekuongorora kuti zvinhu zvaifamba sei mukambani iyi. Mutore wenhau Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezveutano vaparire nyatwa vati chikwata ichi chinotungamirwa nemwe mukuru mubazi ravo vaGibson Muhlanga uye chiri kuongorora mari dzaitambirwa nevanhu zvikuru sei vashandi vepamusorosoro pamwe nemafambisirwo aiitwa basa uye kana chichinge chapedza izvi chichatura zvachinenge chawana kumusangano weannual general meeting wekambani iyi apo panotarisirwa kusarudzwa bodhi idzva rekambani iyi.
What is there is that this team is there, it's looking into the processes, and we've advised that there should be an audit, whether it's a remuneration audit or a forensic audit, but an audit that should be able to say, ah, you earned so much, how did you earn it? Who gave you permission? That sort of, we don't want it to be done here, say why. People are saying it was there, the two people agreed in the board. We want it to be properly followed and with speed. So we're giving them timelines that look, by such and such a date, we want this done, by such a, we want a schedule.
Dr. Parirenyatwa vati hurumende inoda kuti vese vachabatwa nemhosva paongororo iri kuitwa vasungwe uye vati hurumende yamishishiro kuumba bazi richaongorora mashandiro emamedical aid society senzira yekudzivirira kusashandiswa zvakanaka kwemari kwaiitika muPSMAS.
And I think that if people are found that they've committed criminal acts, they should face the wrath of the law.
Vati kunyange hazvo vashandi vepamusoro soro mupismas vaitambira mari dzakawandisisa. Mari dzavave kutambira pari zvino dzaderera chose, asi havana kutaura kuti vakuru varipo vave kutambira mari. Kunyange hazvo varumbidza hurumende nekugadzirisa zvinhu mupismas, mukuru wecoalition against corruption vateri mutsvanga vati hurumende iri kuita chinono uye izvi zvinofanira kuitwa nechimbi chimbi.
Komiti yaiswa pari zvino izvi yauya patora nguva vanhu vezimbabwe vakamirira kuti vangaone pane chinogona kunge chiitwa kuti zvakanga zvichikanganisika mupismas zvagadziriswa.
Vaive mukuru wepismas vaCuthbert Dube vakadzingwa basa munandira mushure mokuonekwa kuti ivo nevamwe vashandi vepamusoro-soro vaitambira mari dzinotyisa, asi nhengo dzekambani iyi dzichitadza kurapwa sezvo kambani yaive nechikwereti kuzvipatara, zvitoro zvemushonga nemamwe makambani. Bhodhi rekambani iyi raitungamirirwa naamai Meisina Masasu rakazvimisawo basa mushure mokuonekwa kuti nhengo dzebhodhi iri dzaizvitambirisawo mari yakawandisisa apo dzaiita misangano yekambani iyi. Asi vapariri nyatwa vati kunyange hazvo pismas isiri kambani yehurumende, havasi kuzorega kambani ichitambirisa vashandi mari dzakawandisisa asi ichitadza kubhadhara zvipatara. Vatiwo chikwata chavo chichaita kuti mushandi mukuru wekambani atambire zviro zvitanhatu zvemadhora pamwedzi, iyo yakatarwa nedare remakurukota semari inofanira kutambirwa nevakuru vakuru vemakambani hurumende. Zvichakadaro, vakasanobata chinzvimbo chemukuru wekambani yepismas vaFarai Muchena vakaudza komiti iyi masvondo maviri apfuura kuti vari kuedzana pose pavanogona kubhadhara chikwereti $38 million chakasiyiwa navaDube. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Chirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya dzeuori makambani ehurumende neungororo yoitwa kuPSMAS.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext messages panamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu pa www.studio7news.com. Muenda pakanzi live talk, mofona international access code yenyu, mofona namba dzinoti 1202617 2077 kuti mutaure palive talk muri ku Britain, America nedzimwe nzvimbo.
Munau dzemitambo, totarisa zvakabuda quarter finals UEFA Champions League akatambwa nezuro. Chelsea yakakunda PSG 2-0 zvichireva kuti yapinda masemifinals. Mune mumwe mutambo, Real Madrid yakakundwa 2-0 neDortmund, asi yakapinda mumakwikwi aya nekuti yakawina mutambo wekutanga. Pamitambo iriko nhasi, Barcelona ichatamba neAtletico Madrid, kuti Manchester United ichatambawo neBayern Munich. Tochitarisawo zviri kuitika kuZifa, uko sangano iri rinoti rine urongwa hwekuronga zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kupfuya huku kuti rikwanise kubhadhara zvikwereti. Marvelous Mhlanganya uye aita hurukuro nemutauriri weZifa vaNkolani Gwesela.
Tutaona kuti seZifa isusu hapana mari yatinokwanisa kujenereta isusu. Tinoti pachirungu we are not profit making. Zvinotaona kuti hai tinani tikumbire hurumende itipe migodhi tikwanise kucherawo migodhi tiite inonzi mining, tiwane goridhe titengese mariro yechawana tiise kubhora, tiwane migodhi yediamond mariro yechawana tiwane tiise kubhora. Tinokumbira kuna hurumende zvakare kuti itibetsere hurumende itipewo mafarms, kuno tikakwana kuwana minda tinogona kurima fodya, torima kotoni, torima chibage, tokona kufuya mombe. Zvose zviite zvakanaka, mari dzese dzatinowana ikoko tendese kubhora. Tine yatinoti dollar for dollar project. Tinokumbira munhu nemunhu nyange imiko muri ikoko kuAmerica motumira dhora renyu kunoko, dhora iroro richaenderera mberi, richatibetsera zvakanaka kuti tiise kubhora, mutambo webhora ufambe zvakanaka, zvese zvibudirire zvakanaka.
Asika vamwe vanoti vanozoziva sei vatsigiri kuti mari dzavo dziri kushandiswa zvakanaka, tichitarisa uori watiri kuona huri munzvimbo dzakawanda imomo munyika.
Uori uripo pazisiri kuti kuzifa hai uori hakuzisina kuno. Toda kuti vanhu vazvizive kuti hai mikana yeuori takavhara yese akuzi zvina zvinonzi uwo tikaisa pachena kuti mari yatawana nde e mari yatapiwa nestudio 7 nde e mari yatapiwa nandingi nde e mari sezotarisa kuti tozoa mapepa edu atinoti reconciliation toona kuti dhora rei randakapiwa nandingi rakashanda so mari iyi yandakapiwa nandingi rakashanda so kuti vanhu vaone pachena kuti mari dzavo dzakashandiswa zvakanaka hapana kuitwa uura hapana kuitwa umbavha
tinotenda mavelasi tatuda kumagumo echirongwa chedu.